Streets on the beach.
D. Ni. Chifino. The not four. Four. Arino. Kwaisa vakuda kunzi ndinoputa kana ndinopfuta ndoba. Uyo kwaisa vakuda kunzi anohura skumba kwevri mwana sina baba. Takamu nyima nzeve, tikazviita tozi yazvizere. Achiri pwere, nasi mwana ava kumawere. Nasi uno yava mere mere, mere mere, mwana ava nechirwere. Pakupepa tisarire, asi paida rudo takaita kango tereira takanini pisa tayenzwisisa. Aisada kuzvirasisa kuzvikwadzisa kupinda pakaipa. Takamunyima nzeve, takamupa nzeve, takamunyima nzeve, ndakatadza sindipe nzeve. Tiri murwendo runoru rwatiri kufamba chaona zvakawanda zvinorwadza zvinofadza. Asi ndiwe yangu wakahama chindibata ruoko wobva wandisa muhana kuitira patinodonha tosimudzana kana ndikachema misodzi topukutana. Iya ndisi kuramba ndatadza patusati wajacha tanga wabvisa hasha kose nehasha wona wangundiramwira kure kure ndobva wangundikandira. Ndiri ndega wozondiremera ini zvanyanyira uripo dai wabatsira. Takangomuteerera takanini pisa tayenzwisisa. Aisada kuzvirasisa kuzvikwadzisa kupinda pakaipa. Takamunyima nzeve, dai takamupa nzeve, takamunyima nzeve, ndakatadza sindipe nzeve. Takamunyima nzeve, dai takamupa nzeve, takamunyima nzeve, ndakatadza sindipe nzeve. Alright no. Kwaisa vakuda kunzi ndinoputa kana ndinopfuta ndoba. Uyo kwaisa vakuda kunzi anohura skumba kwevri mwana sina baba. Takamunyima nzeve tikazviita tozi yazvizere. Achiri pwere nasi mwana ava kumawere. Nasi uno yava mere 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 mwana ava nechirwere. Pakupepa tisarire asi paida rudo takaita kango mutereira takanini pisa tayenzwisisa. Aisada kuzvirasisa kuzvikwadzisa kupinda pakaipa. Takamunyima nzeve, dai takamupa nzeve, takamunyima nzeve, ndakatadza sindipe nzeve. Movidi DJ Jimalo Mojivaje.